Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba mugwara rakanaka uye vanotarisira kuti hurumende ichagona kusadzikisa shuviro yekuti panopera gore zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu zvinenge zvabayiwa nhomba.
Ndinoda kutenda mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vanova His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa neurongwa hwekutenga mishonga yekuti vanhu vese vabayiwe. Vaine vavariro yekuti tiite rich yatinoti head immunity 60%. Saka Zimbabwe ndeimwe nyika iri kuverengerwa pamusoro pekutenga mishonga. Vaine vavariro yekuti munhu wese ange achibayiwa kuti tirwisane nenyaya yechirwere ichi yatingati COVID-19 pandemic.
Vamujiri vatiwo mangwana hurumende iri kutambira majekiseni ekushandisa kubaya nhomba dzeCOVID-19 mamiriyoni maviri dzakatengwa kuChina. Mutungamiriri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vatsigirawo kuti chirongwa chekubaya nhomba chiri kufamba zvakanaka kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzemuAfrica.
Nyika yemuAfricawo tinoona kuti tiri pachinano chiri nani tichikomberedza kana tichitarisa nedzimwe nyika dzakatikomberedza tinoona kuti tiriyeyewamo yenyika dzamhanya chaizvo nemavaccines. Saka izvozvi izvi ndiri kutarisa kuti takapera iwayaya hurumende yakakwanisa kuwana mamwe zvemavaccines haanogona kuita kuti isusu tiri pamusoro chaizvo. Saka inini ndichiosemaonero andinoita ndirikuona kuti tinenge tiri mugwara rakanaka senyika sezvo sofa hatisati tanzwa iko zvino kuti mavhaccine aya akushota zvirota.
Vamarisa varumbidzawo danho rakaturwa nehurumende rekuti zvipatara nemakirinika akazvimirira zvitange kubayawo nhomba yeCOVID-19.
Takanyora request takawanda tiri maprivate practitioner and takapindugwa zvichindi-chindi nehurumende neminister of health tikapindugwa nekanzuro vanhu vakaita makosi ekutotrena nekurekoda information mumabooks zvese zvinhu zvakatoitwa very fast ende tiri kutobaya izvozvi tiri kutobaya ende nhomba dzavanhu vari kufara noda kwokuti zvaaita nyore noda kwokuti zvaakuridzisa mutaro kana kuti makiu angachindoitika kumapublic institutions.
Asi vamarisa vatiwo vana chiremba vakazvimirira vanodawo kubatsirwawo nemabhokisi anochengeta chando sezvo nhomba idzi dzine matemperature dzinofanirwa kugara dziri.
Dambudziko ratanga tichingoita nderekuti zvikwanisiro zvacho zvinodiwa kuti mavhaccines aaitwe kuvanhu zvaanga zvichiti netsei for example ndingataura ndichiti aya anonzi macooler box anochengeta mishonga aya aangari kuti semekei uye hatishaikwa uye dambudziko riri kuitika zvinderekuti paari kutengeswa kunzvimbo shoma shoma muprivate imomo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachisati chanyatsopinda mugwara. Vamadzorera vati hurumende inofanirwa kusimba mukupinza nhomba munyika kuitira kuti ikwanise kubaya nhomba vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana.
Programu yedu yevaccination haisati yanatsa kutanga kufamba nespeed yatinoda kuti tikwanise kuvaccinata vanhu 10 million panozopera December wegore rino. Hurumende ngainanzirire nyaya yeprocurement, kutengwa kwemavaccines acho. Zvino tangovaccinata first dose vanhu vanosvika 1.7 million chete. That means tichiri kuda madosi anodarika 16 million kuti tibate target yedu. Zvinoreva kuti for 4 months zinotevera hurumende inofanira kupinza mavaccines anoita 4 million pamwedzi.
Vamadzorera vatiwo kune dzimwe nzvimbo dzichiri kuita mitsetse mirefu yevanhu vanenge vachida kubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Nhomba ngaiwande, nzvimbo zhinji dzasadzana nenhomba, makius achakareba.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pazviuru zana negumi nezvina nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 114,489. Vanhu makumi mana nevatatu vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevana kana kuti 3,754. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nemazana mashanu nemakumi mana nemumwe chete 1,780,541 vakabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vabaiwa nhomba yepiri vave mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana, kana kuti 920,554. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.